Mangwana na kanaka vateereri, tunosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu, 27 January 2023. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Studio 7 inosvitsa makore makumi maviri nhasi kubva zvayaparurwa musi wa 27 ndira 2003. Sangano reInternational SOS rinoyambira vashanyi vanoda kushanyira Zimbabwe richiti munyika muchave nekuwedzerwa kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Zimbabwe Energy Regulatory Authority inozivisa nezvekukwira zvakare kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 yasvitsa makore makumi maviri nhasi kubva zvayakaparurwa musandira 27 2003. Nepfenyuro ino yakatanga nechirongwa chechirungu vashamarari vari Ray Choto nandimi yake Mwakalele. Vamwe vatori venhavo vaivepo musi wayaparurwa ndichinedu O4 naJonathan Chiza vari muWashington DC. MuZimbabwe vatori venhau vaive Michael Kariati naStanley Karombo nevamwe. Nekupindana kwenguva vamwe vatori venhau vanoti Mushakabvu Carol Gombakomba, Jonathan Chiza, Mushakabvu Sandra Nyaira, Rashwit Mukundu, Blessing Zulu, Basil Don Peter, Miriam Madziva nevamwe vakazopindavo. Panguva iyi chirongwa cheStudio 7 chaitsigirwa nemari yaibva kubazi reAmerica rinopa rubatsiro pasi rose reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID. Studio 7 yakazoparurawo zvirongwa zveshona nendevele musi wa 7 kubvumbi 2003. Vatori venhavo vayo vari Praxidis Jeremiah, Rose Chidaushe, Champion Chigwedu, Brenda Moyo, Godwin Mangujga, Mushakabvu Peter Banga, Njabulo Ncube nevamwe. Parizvino Studio 7 yava nevatori venhau gumi nevaviri vari muWashington DC uye vamwe vatori venhau makumi maviri vari muZimbabwe, vaviri muBotswana uye mumwe chete muSouth Africa. Sangano rinoongorora nezveutano pamwe nekugadzikana kwenyika dzepasi rino rine muzinda waro kuBritain reInternational SOS riri kuyambira vashanyi vanoda kushanyira Zimbabwe richiti munyika muchave nekuwedzera kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika apo nyika yatarisana nesarudzo gore rino. Sangano iri rakaisawo Zimbabwe panyika dzine njodzi yakakurisa munyaya dzezveutano. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ava vari kumusangano weFeed Africa Dakar kuSenegal nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematengero enyika vari mudzidzisi mukuru paTswane University of Technology muSouth Africa muchinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Yambiro iri kupuhwa nesangano reInternational SOS iro rinoona nezvekugadzikana zvakanaka ichiti kuZimbabwe hakuna runyararo kwaatanga mhirizhonga. Iyambiro inonzwisika nekuti tiri kuona maitiro ari kuitika nyaya dzemhirizhonga muZimbabwe. Pane vanhu vari kurohwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Tikatarisa nyaya yekumurehwa North, totarisa nyaya yekusungwa kwevanhu veCCC, CCC, uye nekuramba mumiriri weCCC muparliamendi vaJob Scaler vakasungwa vari muchitokisi zvisina tsanangudzo dzinonzwisika. Izvozvo zvese zvinoita kuti paite chimiro chekuti munyika hamuna kumira zvakanaka uye mune mhirizhonga iri kuitika. Ini ndinoshamisika kuti hurumende yeZimbabwe inozviitirei nekuti garoziva kuti pavaisingoita zvinhu zvakadaiwo so zvaisumudza mhepo isina kumira zvakanaka pamusoro penyika. nekudaro ndinoti aya ndo anonzi mazvokuda.
Idzo yambiro idzi dzine zvadzinokanganisa here mumafambisirwo ezvinhu muZimbabwe kana kuti zvinongoperera mukutaura saizvozvi?
Yambiro dzakadai dzinokanganisa zvikuru chimiro cheZimbabwe vakandemiri, nekuti Zimbabwe imwe yenyika dzinowana mari kubva mukushanyirwa nevashanyi vekunze. Saka vashanyi vekunze ivavo vakanzwa mashoko akaita semashoko abuditswa neInternational SOS, vanobva vambomira kuuya kuzoshanyira Zimbabwe. Izvi zvobva zvaita kuti Zimbabwe irasikirwe nemari yayanga ichifanira kuwana. Uyezve pachimiro chayo Zimbabwe pane dzimwe nyika inorasikirwa nekuti haichatorwi senyika ine chimiro chakanaka. Kunyange vanga vachida kuita zvamabhizimusi nayo kana vanga vachida kuunza mabhizimusi munyika, havachagoni kuunza nokuda kwekuti muri kunzi mune mhirizhonga, hamuna kugadzikana. Saka zvinoita kuti nyika irasikirwe zvikuru nemari yayanga ichifanira kuwana.
Asika hurumende yagara inotaura kuti hapana kodzero dzevanhu dziri kutyorwa. Zviri kuitika muZimbabwe zvese kuteera bumbiro remitemo.
Chaicho chaicho chinonyatsonzwisika chingataurwe nehurumende kuzvidzivirira hapana. Vakada kuedza kudaro kunenge kuri kuhwanda nemunwe chaiko. Asi tinoziva kuti hurumende yeZANU-PF kugara nekugara inotsvaga mashoko ainowana kuti vati aiwa vanhu vakasungwa nekuti vanga vachikora mutemo. Hatisi kugona kusunungura vanhu nekuda kwekuti tiroda kuti zvemutemo zvitedzerwe, iyayo inonzi pachirungu rule of law. Saka regai matare vature mitongo yavo kana vachiregedza vanhu vovaregedza. Asi tinoziva kuti zvese izvi manyepo. Vanhu vakasungwa kunyanyanyanya vakasungwa kubudiriro veCCC na Honorable Job Scala, vanhu vakasungirwa zvematongerwo enyika anonzi pachirungu aya mapolitical prisoners. Saka vanotoda kutoti kana vezvematongerwo enyika vatenda kuti vasunungurwe ndopa vanosunungurwa. Otherwise zvatinongoona ndizvo zvatava tichingoona pana Honorable Scala kuti vematare vanenge vachingoti pamunondo pamusasa vasingataure zvinonzwisika kuti vari kurambire kuti vaSikala vapuhwe mari yechibatiso uye vatongwe vachibva kunze.
Saka zvii zvamukakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kuti zita renyika risasviba kunze uku?
Matanho andinokurudzira kuti hurumende yeZimbabwe itore, nekuti hurumende ndo muparanzvongo pane zvose zviri kunetsa pari zvino. Saka zvandinokurudzira kuti hurumende iite pari zvino ndezvekuti ngavasunungure vasungwa vezvematongerwo enyika vari mumatirongo izvozvi.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzisi mukuru Batswana University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA nezuro yakazivisa nezvekukwira kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari, dhiziri richikwidzwa nemutengo wemasendi matanhatu ekuAmerica kuenda padhora nemasendi makumi matanhatu nemasere kana kuti US$1.68 kubva padhora rekuAmerica rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemaviri kana kuti $62 parita. Peturu yakakwidzwawo nemasende mashanu ekuAmerica kubva padhora rimwe chete rine masende makumi mashanu nemana kana kuti US$1.54 kuenda padhora nemasende makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti US$1.59 palita. Tabata Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwewo maonero avo.
Kukwidzwa kwaita mitengo yemafuta nezera kuri kunyanya kukonzerwa nekukwira kuri kuita mitengo yemafuta pasi rese. Global fuel prices, tiri kuona ari kukwira mafuel prices globally. Zviri kukonzereswa, chekutangisisa, tiri kuona kuchina reopening yeeconomy yechina following malockdown kwenguva yakareba. kwaita kuti demand ikwire kuChina zvaita kuti zvakare kuti mitengo yemafuta pasi rese ikwirewo. Chechipiri, marefinery mazhinji kunyika dzakatowande kusipaya kuna kuAmerica vari kumboita bit of maintenance, saka izvozvo zvinoderedza supplywo zvakare zvoita kuti pave nepressure in terms of mitengo yemafuta pasi rese. Saka tika muZimbabwe zvirongo reflecta kukwira kuri kuita mitengo yemafuta globally.
Pangave netarisiro here yekuti mitengo yemafuta iyi ingaderera mumazuva mashoma anotevera aya, Dr. Chitambara?
Tarisiro ndeyekuti for the next few months maglobal fuel price acharamba achikwira, saka zvicharamba zvichita affectawo isusu senyika. Zvinowedzera cost of production, zvinowedzerawo zvakare mapurice ezvinhu, nekuti mutengo wemafuta unocontributa percentage yakakura towards the total price. Saka tikutarisira kuti even in terms of our inflation pacharamba paine a bit of pressure kuburikidza nekukwira kuita mitengo yemafuta.
Iko kukwira kwemutengo uku kunokanganisawo zvakadii mafambisirwo ebasa muZimbabwe?
MuZimbabwe pari inonguo titakatarisa nedambudziko rekushomeka kumagetsi, and makambani mazhinji anga ari kunyanya kushandisa majenerator as backup. Saka kukwira kwemafuta kunoita kuti cost of production iwedzero, zvoita kuti mitengo yezvinhu zvakare iwedzere. Saka ndodambudziko riripo. I think tichamboramba tine dambudziko iro rekwira kwemitengo yemafuta sezvandataura for the next couple of months, nekuti tirasira kuti global demand icharamba ichikwira as the global economy recovers, and refinery mazhinji nyanya yekuti gore rapera marefinery mazhinji akashanda at above capacity asingazorori. Saka marefinery mazhinji akumboendwa maroutine maintenance, saka zvino affect supply izvozvo zvoita kuti mitengo ikwire. Saka ichallenge yatinayo gore rino spare the first few months egore rino tikutarisa kuti mitengo ichamboramba ichikwira, and zvicharamba zvichisa pressure in terms of inflation yemuZimbabwe iyo yanga yagara iri nepamusoro zvakanyanya nechekare.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Professor Chitambara vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kutarisira kusangana nevamiriri vehurumende chero nguva, zvichitevera musangano wakaitwa nemasangano evashandi achiziva matambudziko akatarisana nevashandi vaanomirira. Munyori mukuru wesangano iri vaDavid Dzatsunga vanoti sangano ravo richasvitsa zvinyunyuto zvakabva kumasangano evashandi, vachisanganisa zvose zviri kuchemerwa nevashandi kuti zvinge zvichiiswa kuvakuru vehurumende. Ngatinzwei vaDzatsunga vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Hongu, tinoziva kuti masangano atingati mafederation edu akasongana nezuro. Hapana zvizhinji zvandingataura panguva yatiriko zvino maererano nokuti takamirira kuti munguva pfupi iri kutevera tichaenda kunotanhaurirano dzemari nehurumende.
Saka zvii zviri kubva munhengo dzenyu kana kuti nhengo dziri kumirirwa nemasangano iwayo?
Vanhu vangoti isusu vachaenda kunotaurirana nehurumende tinofanira kungoramba tiri ipapo semudhachi, pekuti isu tinoda kuti mari yedu isvike pa$840. Asi izvozvo zvinhu zvatinogona kunge tichitarisa maererano nenhaurirano dzatichaita tichiona kuti homwe inogona kunge iripo yatinokwanisa kutaura nezvayo, yakabuda mubhajeti, yakamira sei, uyezve kungoti isu tinongotarisira kuti mari yedu yatinohora inge iri mumaUS dollars, nokuti ikonomi iko zvino yadollarize zvinhu zvose zvaakungoitwa zvemaUS dollars.
Saka muri kutarisira kusangana nehurumende riini?
Handingadi kutaura zvimwe zvakawanda nokuti tichiri pakati pekupangana kuti gwara redu ratinofamba naro rinenge rakaita sei, kuti tinofanwa kuita sei, tigoita sei, tigoita sei kuti tisvike patinoda. Hatidi kupa chenjedzo kune vamwe vanogona kuzozvitora nematorero asiriwo. Asi zvabuda munhaurirano dzedu ndizvozvo zvokuti tine tarisiro yokuti tichataura nehurumende. Ipapo ndopatiri kutonzwa kuti mugapu munei, ipapo ndopatichazokwanisa kudzokawo kuvanhu. Tine chimwe chatinogonawo kutura, iko zvino hatina chatingakwanisa kutura.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumamwe mapepa nhau. Newswalk inoti kumbomiswa kudzidza kwevasikana vasere vepachikoro cheDominican Convent High School chiri muHarare vachipomerwa mhosva yekushandisa zvinodhaka, kunyanya crystal meth, iyo iri kuparadza vechidiki vakawanda munyika, kunoratidza kuti kushandiswa kwezvinodhaka kwatekeshera uye kwave kusvika pachinano chekusadzoreka. Bepanhau reSowetan rekusouth Africa rinoti chikwata chevanhu vasina kuzivikanwa chaitenderera muzvipatara zvehurumende muguta reJohannesburg chichidzinga varwere vasiri zvizvarwa zvesouth Africa chichivakurudzira kuti vaende kunorapwa kuzvipatara zvakazvimirira. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoda kutaura pana vasikala apo. Vasikala vakurwara zvokutadza kukwira motokari. Asi vanhu vakaita hori unoonekwa kuti Lamborghini dzakanobatwa pabhodha pamwe chete nedzimwe mota huru dzakanobatwa pabhodha. Nehuri hwemari dzinotozikamwa dzine humbo hwokukotwa uku, asi vari vakasungunuka vari panze. Vasikala vari kungofungidzirwa kuti vaizoda kukonzeresa mhirizhonga, asi ndiye munhu anoti asachafira mujeri. Mhirizhonga necorruptioni chichiri pamberi pechimwe, ndiani anofanirwa kugara mujeri? Zvakangooma. Nyaya yangu yekupedzisira, ndinotaura vanotaura kuti TCCC haina mastructure. Kusave nemastructure hazvirevi kuti hamuna masapotazi. Imi zvamune mastructure, ZANUPF zvamune mastructure, sei muchizoriga, sei musina vanhu? Uyo ataura ndowandotenderana naye kuti aiwa kuzvinonza politics itsva, because pakatika politics dzinozikamwa nemusangano ZANUPF panozodirwa mari. Iyoyo ndo strategy. Munoita haina mastructure asi nevanhu. Imi mune mastructures, hamuna vanhu.
Asi nai Mwari, Mwari muriko here kumusoro kudenga? Kuvasikala mati vadini kunai Jehovha wangu? Shuwa hamuvo vurombo here nai Mwari? Mwari makono wavo kupindira pamusoro pavasikala. Vasikala vakapara mhosva yei shuwa veduwe? Chiri kutsvakwa rufu gwavo veduwe. Saka vo manoda kuti vafirevo mujere here vanhu veZANUPF? Vasikala vasina kuvona vana vavo. Veduwe, mwoyo yedu yashungurudzika pamusoro pavasikala. Ko Mwari matitadini konai Mwari? Mwari hamuti hwiri vokurombo shuwa? Vana vose zvovoperera kumajere nai veduwe. Ko zvino nai Mwari matitadini? Mwari matisiireko pabani pakadai? Mwari tihwirevo vurombo shuwa. Madiivo kuti mupindire pamusoro pavasikala Jehovha. Munyadzise Satani, nokuti vanhu veZANUPF vari kuda rufu gwavo vasikala. Veduwe Mwari, Mwari shuwa, kana muriko kumusoro kudenga, dai mapindira.
Ngati kumhorese murisei vashamarari vese veStudio 7. Ani ndiri Haiti, ndinoitwa Hard Life Hluzo, ndiri pachipinge. Nhau yotoda kuti taure pari zvino zvangu. Ndiri muSouth Africa, but nhau iri kuwanikwa kuno kuSouth Africa inhau inotibatei, because izvezvi pari zvino nhau dzemapemiti dziya dziyaka, ndofunga ichaita hondo ende ichaita problem. But tisikaoni kuti nyika yedu inosimudzirwa sei, president kana vasikasimudzi musoro kuti zvinhu zvione kufamba nenzira kwayo. Mune zvinhu zvinokwanisa kuti nyika inogona kungonaka, but ivo vari kuzviregerera. Wai vechizviregerera mune zvinhu zvakadero? Because zvavari kutsigira vachiri vana vavo ngavadzoke kuZimbabwe kuti vazovhota. Tinobatei kana tauya kumba ikoko zvinonetsa munozvoma uye vanhu vachazopedzisira vaakubirana futi vanhu vakawanda futi kuZimbabwe ikoko yadzimwe dzadzimwe problem futi ikoko saka eshi ndati ndichibatibatebate apa because panotibatabata kana vachitaura kuti vane vana vavo ivo vana vavowo futi havanawo vana vavo vavakabereka munangagwa vacho ivavo ngavatore vavo vana vauye ikoko vavavhotere kwete zvokuda kuti dzokai muvhote muvhote toshanda pai toshanda pamba pavo ngatiti mune zvakanaka kana vari purezidendi vacho ivavo ngavagadzirise unhu hwavo vaite unhu hwakanaka kwete kungoita unhu hwakaumburukwa ndatenda angu ndina life shoes zvangu ndiri pajoburg pajohannesburg panapa because zvotishungurudza izvi
Kana dai mujairo zviri association mune nhamo dzamune matambudziko amu havaifana kana kutombobata any department or any section yejairo zviri association ichine basa musociety dzedu dzevanhu vakaremara kuti isusu tive zvatiri isusu vakaremara ijairo zviri saka panoda kufungwa patsva kuti ndizvere zvatiri kuita kana pasina vanhu varamba vakaoma mwoyo ndeni zvaakutaridza kuti kwatiri isusu vakaremara whatever institution yatinenge takamirira is in danger inogona kuparadzwa kana kutongoparuka tisisipo saka paakuda kunamato mukuru kuti mwari atiitire zvakanaka
makadii pastudio 7 makadii henyu inditangotaurawo nenyaya yemunyika medu muzimbabwe zvinoitika zvacho soko zvakaoma nda kutaura panyaya yevanhu vokusungwa vanhu vanosungwa vachinzi vanga vachiita miting yavo vakawandisa munhu anosungwa achinzi akapfuura vanhu but munhu akapfuura vanhu anenge ane freedom chaiye yekuita zvaanoda asi ava vanhu vakaita musangano havana kuuraya kana munhu kana mumwe musangano chete vanotovharirwa kutopiwa hembe dzekupfeka dzekujeri chaidzo ii mutemo munyika medu waoma tichiri muhondo chokwadi hatisati tasununguka munhu kuti ataurawo zvaanoda anotonzi akashata hameno kuti tinosvika kupi tachikumbirawo vamwe vanhu vamwe munyika dzimwewo vapindire especially iyo South Africa inotidzinga munyika mayo ichiti ndatidzokere kumusha kwedu panotori nedambudziko hombe vanhu vari kudzokera kumba vanhu vari kuenda chero vasina kunzi endai vari kuenda especially kwatinotogara isusu kuno kunana Cape Town kuno kuvanhu vari kuenda kumba tinoda kugara munyika medu zvisingatomboiti
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica tichikupai mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica neJapan akasangana nguva pfupi yadarika muWashington DC muhurukuro dzakanangana nekusimbisa mubatanidzwa weAmerica neJapan weUS Japan Alliance panguva iyo zvimhingamupinyi mukuchengetedzeka kwevanhu zviri kukonzerwa nePeople's Republic of China, Democratic People's Republic of Korea neRussia zviri kuwedzera. Pamusangano wavakaita nevatori venhau pamwe chete mushure mehurukuro, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakadaidza mubatanidzwa weAmerica neJapan sechinhu chakakosha zvikuru mukuunza runyararo nekugadzikana mudunhu reIndo-Pacific. Vakarumbidza urongwa hweJapan hutsva hwekugadzikana nekudzivirirwa kwenyika hunosanganisira kuwedzerwa kwemari yekushandisa mune zvekuchengetedzwa kwenyika nekuiswa kwemari yakawanda mumapoka ekudzivirirwa kwenyika nezvivakwa. Gurukota vaBlinken vakawedzera vachiti zvirongwa zvitsva izvi zvinoratidza pachena kuzvipira kweJapan kutambira mabasa matsva nekukurudzira ukama hwakasimba mune zvekudzivirirwa kwenyika neAmerica nevamwe vainodyidzana navo. Vakati vakazvipira kuchengetedza kukosha kweutongo hwejekerere nekodzero dzevanhu, kudzivirira mitemo yepasi rose uye kuramba vachitungamira pasi rose mukurwisana nezvimhingamupinyi zvisingakwanisi kugadziriswa nenyika imwe chete iri yoga. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica, Lloyd Austin, vakatsinhirawo kujeka kwekubatana kuri pakati peAmerica neJapan nekurumbidza Japan pamusoro pedanho rayo rekusimbisa kuzvidzivirira kwayo sechinhu chikuru mukuchengetedzwa kwerunyararo nekugadzikana mudunhu. Vakagamuchirawo ravakati danho rekuwedzera chinzvimbo chemauto eAmerica muJapan kuburikidza nekuendesa mberi shanduko dzinotambirika, dzinofambisika uye kushandisika. VaAustin vakati zviito izvi zvinosimbisa kuderera kwekutya mudunhu nekubvumidza kuti vabudirire kudzivirira Japan nevanhu vayo. Nekudaro, gurukota vaAustin vakanongedza mukuvandudzwa kwechikwata chemauto eAmerica cheUS Marine paOkinawa, chichiitwa chikwata chegumi nembiri kana kuti 12th Marine Littoral Regiment. Vakati vachasimbisa chikwata chitsvaichi neusori hwemhando yepamusoro-soro, unyanzvi hwekuongorora neusori, pamwe chete neunyanzvi muzvombo zvinorwisa ngarava nekutakurwa kwezvinhu zvinoenderana nezvinokanganisa nharaunda mune ranhasi nezvichauya. Vakati mubatanidzwa wavo vakasimba kudarika zvavaive kare, uchivakwa pahwaro hwekushanda pamwe chete, kuvimbika nekukosha kwavo uko kwakatsigirwa neukama hwavo kwemakore. Vakapika vaAustin vakati nekudaro hapana chimhingamupinyi chavasingakwanise kukunda kana vakaramba vachidhonza pamwe. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Manzwa pamashoko atinotarisa zvinenge zvichibva muno muAmerica anga achitaura pamire hurumende yeAmerica muchapiwa neStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chasvitsa makore makumi maviri nhasi kubva musi wachaparurwa ndira 27, 2003. Tumirai mashoko ekukorokotedza chirongwa chenyu nevatori venhau vacho. Munogona kutumira audio yemashoko enyu kana kutumira vhidhiyo yenyu muchitaura mashoko pamusoro pemashanduro eStudio 7. Tichashandisa maaudio nemavhidhiyo enyu pazvirongwa zvedu nhasi nemangwana. Tinotiwo makorokoto kwamuri imi vateereri veStudio 7 nekuti ndimi munotsigira Studio 7. Manzwa shoko rekukorokotedzwa riri kubva kuna Leonard Kariko Gazhakata achiti makorokoto kuStudio 7 nemi vateereri nekusvitsa makore makumi maviri 20 years. Sezvo nguva yedu yapera, rikaiti motarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Chirongwa cheStudio 7 chinosvitsa makore makumi maviri nhasi kubva zvachaparurwa musi wa27/2003. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Chris Gandem.